hazvina zvinomire zvakanaka mukomajonga nekuti pane vanhu kwakaunganidzwe chikapu uko kwadzingiro vakaende kotaurira hafu wadhi vochopema vhileji matatu kuekuwadhi 23 kuwadhi kwangu mamwe mavhileji 5 acho haasi kutomboziva kuti vanhu vari kupuwe chikapu kwadzingire saka ivo vaende kotora vanhu vavo vaanotsungidzira kuti ndo vanhu vaari kushanda nawo plus vari kushanda nakanzera uya uya akaruza uya handisi kuziva kuti zviri kumbofamba sei kuti zvinhu zvifambe zvakadaro isui tiri kufanga kugadzire rodhi tichiti rodhi raakusvika asi vari kungoramba vachiti kuyai kwadzingire kune 30 km kubva patiri kugadzira asi vamwe vari kusvika asi chikapu tiri kuuya iko zvino izvi mavhileji matatu ionawo ndiwo apuwa mamwe mavhileji 5 avo handizivi kuti anoda kuzopfirwa kupi kana infomesheni yacho hatina kumbenge taizwa
saka iwo mavhileji apiwa aya vane chekuita nemapato ezvematongerwo enyika here kana kuti vangopiwa hazvina basa kuti unosapota bato ripi
matirwa vaiita manyinge kuti area yacho iyoyo yakuwa mavhileji aya ndokunobva kansela uya uya wakaruza uya saka nguva yega yega apa unongaitaurana nababa vake ndiwo masabhuku ikoko
kouyawo imwe nyaya vadhumakwezi tiri kunzwa kuti hurumende iri kuda kuronga kwokubvisai mudunhu iroro nenyaya yekuparadzwa kwakaitwa nzvimbo iyi muchiendeswa kumwe imi sevagari makagadzirira here kutambira chiitiko ichi
ivo vanoda kutibvisa vachitiendese pii nekuti kuno uku kwavari kuti ibvai muzasi vachiti pfirira endai kunzvimbo dzakapfirira ndidzo nzvimbo dzakapfirira because kuno uku vanhu vanga vasinganyanyi kude rubatsiro rwakanyanya because vaizviraramira saka kwavari kutiendesa kwacho varoda kutiiye zvakaita vaivaya vekuchingizi vaivaya vakabviswa kutoko rikosi vachiendeswa kuchingizi kusina nei saka vanhu vari munomo handifungi kuti vanozvibvuma kana ndinyari nene handizvibvumizvo kunoku kwedu kunoku tanga tine manatural resources asingadi rubatsiro rwakanyanya mapombi taishandise gradient zvisingadi mapamu kabhenga kamwe nakamwe kane mvura iri kudzika yetaimwa isusu tisingatsvaki paipi tisingaende kumagadheni akadai taingozvitorere mumagadheni mumvura murukova saka zvatozoende kozviti kungatei tiri mombe zvinopuwe mvura yekumwa mutrei kana kuti magadheni tozoita zvekuzvi apa apa handifungi kuti abereki naamwe nese angazvibvuma izvozvo vakambozviita 1980 vabereki vakaramba
saka mucharamba zvakare
vabereki nemadzimambo ari munomo havazvitendi izvozvo zvavari kutaura nekuti bvisa munomu kuendesa kwavano kufunga ikoko nekuti kunoku havasiri vese vakaafekitwa asi vanga vari muvhari vangatobviswa ivavo vachipidzwa makomo